Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vatereri nguva dzava 7. Tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechitatu kurume 20, 2019. Makateerera kuStudio 7 nevhenyu renyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nhasi vashanyira nzvimbo dzakaparadzwa nedutu mupengo Tropical Cyclone Idai kumaNicaland.
Muwadzi 23 kwamutsvangwa 186 havasi kuziva kuti vanhuwo mudzimba dzavo vari kupi, nekuti kune vari kugara mugomo imomo vakwanisa kuverengana kuti pamusha nemusha vari kuwanikwa ndevapi.
Uwandu hwevanhu vafa nekuda kwedutu mupengo Idai huri kutarisirwa kuramba uchikwira zvakanyanya, sezvo vanhu vakawanda vasiri kuzivikanwa kuti varipi mushure mekutakurwa nemvura. Tichakupai hurukuro nevamwe vari kushaya hama dzavo. Musika wefodya wovhurwa nhasi vakawanda vachichema-chema nekuderera kwemutengo. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nhasi vashanyira dunhu rechimanimani rinova rimwe renzvimbo dzakaparadzwa nedutu mupengo kana kuti Tropical Cyclone Idai kuti vazvionere vega kuparadzwa kwakaitwa misha, upenyu hwevanhu, minda pamwe nezvipfuwo. Nevhenyu reZBC inoti vaMnangagwa vaudza vagari vemudunhu iri kuti hurumende yavo ichaona kuti hapana munhu achafa nenzara sezvo vari kuendesa chikafu vachiita zvose zvavanogona kubatsira vanhu. Vanonziwo vati rubatsiro rwuri kusvika muguta reMutare, umwe ruri kuzotakurwa nezvikopokopo kuenda kunzvimbo dzakaparadzwa idzi. Mutungamiri wenyika azivisawo kuti nyika dzakapoteredza Zimbabwe pamwe nedzimwe dziri kure dzakaita seTanzania dziri kutumirawo rubatsiro rwakasiyana-siyana. Vatiwo migwagwa nemazambuko zvakaparadzwa nedutu mupengo iri zvichagadzirwa, mazambuko achivakwa patsva. Masangano nemakereke akasiyana-siyana pamwe nevanhuwo zvavo vari kuunganidza rubatsiro rwuri kuendeswa kunzvimbo dzechimanimani nechipinge. Muzinda weAmerica vazivisawo kuti uri kuisa zana rezviuru zvemadhora kuti mari iyi ibatsire mune zvakawanda zvinosanganisira mvura yakachena. Kunyange hazvo hurumende ichiti vanhu vafa kusvika pari zvino makumi mapfumbamwe nevasere, sangano reRed Cross rinoti uwandu uhu hwasvika pazana nevana. Pari kukurudzirwawo vanhu kuti vabatsire Zimbabwe Red Cross iri kukurudzira vanhu kuti vabatsire Zimbabwe nemvura, magumbeze uye mambure anodzivirira humutu kana kuti mamosquito net. Vatungamiri venyika dzeNigeria Muhammadu Buhari uye weArmenia Ameni Saksiani vatumira tsamba dzenyaradzo kumhuri yeZimbabwe. SADC yatumirawo mari inosvika zviuru mazana matatu nemakumi emashanu kuZimbabwe, Mozambique neMalawi, uye African Union yapawo rubatsiro kunyika nhatu idzi dzakawirwa nedambudziko remafashamu aya. Pope Francis vatumirawo mashoko enyaradzo kunyika nhatu idzi. Mukuziya nezvemamiriro akaita zvinhu kumaNicaland, tabata munyori mukuru mubazi rezvekuburiswa kwemashoko vaNick Mangwana, avo vange vaine mutungamiri wenyika nhasi.
Pane hwatiri kuziva hwatingati ma certified deaths and confirmed, uchiripa 98 pataiva nezuro manero pane zvatiri kunzwa zvatsatsa confirma namba dzichakwira chaizvo izvozvo
vari kufungidzira kuti dzingasvike kupi
singanyanya speculator zvakanyanya but pane chance yekuti kusvika kuma 300
pane zvikwata zvanga zvakawanda wanda zvanga zvichiedza kunobatsira vanhu mune dzimwe nzvimbo dzanga dzisingakwanise kusvikika iko kumanikaland kuchipinge nekuchimanimani mungazivo kuti vasvika papi zuva ranhasi
No, rubatsiro ruchiriko vari kupaita a lot of progress mukubatsira vanhu vakawanda nekuti ruyamuro rusvike kwarunodiwa nekuzvipatara vanhu vari kurapiwa nekuti vanhu vakakuvara zvikuru kuna vamwe vakatyoka-tyoka vaitemwa namatombo namatanda vamwe vaitemwawo nechocho nechakati vamwe vachiwirwawo nemidhuri vari kurapiwa weivavo tine rubatsiro rwatiri kuwanawo kuna na chiremba vanhu vakawanda vamwe vatiri kutoudzwa kunzi kusouth africa kune vana chiremba vari kuda kuuya vakamira kune vamwe vevana mazvikokota vevana chiremba vemhuka vari kuendawo kuda kunobatsira mhuka tina matraka akawanda inyaya yekuti tingomasvitsa panzvimbo neruyamuro rwatiri kuwana nerubatsiro rwuri kubva nekunational army kuti migwagwa ifambike vachigadzira kune marodhi atingati mamakeshift rodhi ari kugadzirwa izvezvi namainjiniyas ndo ari kuita kuti tisvike ikoko nokuti chinhu chakaita sebridge hachisi chingatigadzirwe panguva ino ichichikwanisa kuzoyambukika saka tine rodhi dzinotenderera migwagwa makonvoi amatraki aripo kubvira president pavakadaidzira kuti corporate zimbabwe tibatsirei uyai mubatsire ruyamuro vanhu vari kubudisa matani namatani erubatsiro kubva kugrosari kuhembe throughout the country inyaya yekutoti toendesa kupi tikunewo vamwewo vatiri kuziva kuti kune vamwe vakupiwawo maaccount number vakunzisai mari izvo ngavasadaro kuisa mari kuvanhu vavasingazive buda nongoti indaunganidzawo changu kuno asi tine rubatsiro tinotenda nekubva rubatsiro rwatinowana kubva kunana econet ana waverly blanket vapa magumbezewo akawanda zvikuru vavari kuti president ngavandotambidza kune vanhu vari mudambudziko iri kune mvura nokuti mvura idambudziko rakanyanya kuchipinge mapaipi akaeredzwa saka hakuna mvura yakachena inomwika zvibhorani hazvisabudisi mvura svinu nekuda kwezvakaitika izvezvi izvi zvokuti kune makambani iwaya aya anogadzira mvura vari kuendesawo matengi namatengi emvura dzimwe dziri mumabhodhoro dzimwe dzinenge dziri mutangi chaimo ruyamuro rwakawanda ruri kuenda inyaya yenguva nyaya yekuti tive vanhu vakarongeka kuti rusvike parunofanira kusvika pavanhu vanonyanyoruda
hurumende yamboo tiyatarisa here kusvika pari zvino kuti pangadiwe mari yakadii kugadzirira izvo zvivakwa zvakaputswa nemvura
iyi iyo assessment haisati yapera the biggest assessment yatinayo at the moment ndeyekuti vanhu voita sei kuti zvinhu zvifambe sekutaura kwataita iri dambudziko vasati vapfuura kune vanhu vasati vavigwa ndosaka muchiona mamwe makambanies ari kupa makofini nokudii vanhu havasati vavigwa vamwe vanhu havasati vawanikwa
iko zvino regai tinzwe zvakare kuna vamangwana nezverwendo rwavaita nhasi rwaitwa nemutungamiri wenyika
uku kwakaitika zvikukutu mastori anga achitaurwa nevanhu inhaurwa dzinotyisa chaizvo pane uchapupu hwokuti matombo akatanga kukunguruka 2 hours at least before mvura yanaya saka hatisi kubvisisa kuti panenge pakanga pamboitika earthquake pakadii because vanoti kuti matombo amwe atakatanga kuona anga achiita kunge abva adzupuka hamene kwaanga abva hamene kutaurawo kwavanhu vanga varipo unowanawo futi kuti mavillages anga aripo mamwe imwe village inenge yava matombo chete hakusisina misha yakangosakatika zvisingazikamwe nechekuti mamuna vanhu vangani vakasakatika imomo saka ndo mamirira zvakaita asi iye zvino izvi rubatsiro ruri kuinda zvarwo kuvanhu ende pese pamuri kufamba muri kutosangana namarori erubatsiro ngorovhani dzezvibatsiro zichienda narwo kuvanhu
saka kana paine misha yakaparadzwa kudai iko zvino tiri kuona kuti hurumende inenge yambomira kupa uwandu hwevanhu vakashaya zviri kufamba sei
hatina kumira kupa uwandu hwavanhu vakashaya pese pari kuwanikwa munhu tinopa uwandu asi hapana chikonzero chokuti tisataura nekuti kana mukateerera kutaura kwaita purezidendi nhasi chaiye vati munhu wese kana pane munhu anga ari muvhillage menyu kana pane munhu anga ari mumamanamenyu asisaonekwi uyai munyorese kuti mwaidu pano apa paimbova nanhinga hatichamuoni
vakatotaura vakataiwa musanyore sevanhu vakaenda kuHarare nevakaenda Joni asi tikureva kuti pazvakatanga matambudziko vanga varipo ndokuti tinyatsoziva kuti vanhu vasiri kuonekwa vangani pari zvino tiri kungoshanda nevanhu anenge awanikwa chituna pakawanikwa mutumbi wemunhu ozikamwa unzi ndewani ndewechizvarwa chemuzimbabwe tobva takupai nhamba dzacho kuti ndivanani asi ezvinezvi hapana mitumbi yatiyawanikwa hongu kune kwatanzwa kuti kune mitumbi iri yaonekwa saka matimu eami aendako ndo vari kulidza nenyaya yacho kunoidentifya pane pamwe pachatodawo kuti mamwe madzimwe nzizi namamwe madzivadi akupiwe tisvike pasi pawo dzimwe nguva totombopindudza maexcavator because pana matombo akawandisa saka matombo aya anogona kunge akatsikirira mutumbi zvakare
vamwe vanenge vari kuchema chemawo vamangwana kuti rubatsiro kubva kuhurumende runenge rwukuti nonokei vamwe vakupedzisira vakuviga vanhu mumacoffin anenge ari kunzi nevamwe haana kukodzera vamwe vachitiwo chikafu chinenge chiri kunonoka kubva kuGMB uku zviri kufamba sei
chikafu chiripo zvakuti yaimaoni tabvako tikatarira zvikafu iye zvinopese patiokufamba tikusangana namarore echikafu marori ane convoy yainosvika yomira kana kuti kuseri kwebridge rakatsemuka then kwetakurwa mbidzana navanhu vachibatanidzana vobuda nesaga unoisa kumhiri uko unoisa mota yamasoja yoenda asi iye zvino izvi pana mazihelicopter makuru atiri kutarisira kunzi ari kusvika mangwana kuseni anokwanisa kutakura chikafu nemasupplies anorema kati ndege yokuAbu Dhabi inotarisirwa kusvika kuma6 unoyu yakatakura maprovisions akawanda zvokuti then dzekutanzania kwakauya mbiri kune imwe yakasvika kuma4 manheru nezuro imwe ikazosvika kuma3 am kuseni yauya namaprovisions takati kune mabhizinesmen ari kubatsira zvikuru vamwe ndovari kuhaya dzimwe ndege dziri kushandiswa kutakura zvinhu idzo dzandangichitaura nezvatso semuenzaniso mwanakomana wapurezidendi anonzi Emerson Junior akahaya ndege nhatu maherikopter maviri acho ari kubatsira kunotsvaga atopiwa nhasi maviri acho ari kunobatsira kutsvaga vanhu vasiri kuoneka imwe yacho yauya yakazara madoctors
munyori mukuru mubazi rezvekuburiswa kwemashoko vanik mangwana vari parunare kwamutare tichiri panyaya iyi mumiriri wedunhu remanikaland pasi peurongwa hweproportional representation amai linet karenyi vanoti muward 23 kuchimanimani vanhu vanodarika zana nemakumi masere havasi kuzivikanwa kwavari uye mitumbi mitanhatu yezvizvarwa zvezimbabwe yakawanikwa kumozambique yakaradzikwa ikoko ngatinzwei hurukuro yavaita najonga kandemiri westudio 7
zvinhu tingangoti hazvisati zvamira zvakanaka ndabva kubata vanoitwa Duma Kwezu wekuwadi 23 kwamutsvangwa kwachief ndima vakandipa update yekuti vakwanisa kutaura nevamwe nekuita kuti vaone kuti mudzimba varimo ndivanani vakapfusirwa ndivanani saka statistics dzavawana as of now vati izvo muwadi 23 kwamutsvangwa 186 havasi kuziva kuti vanhu ivowo mudzimba dzavo vari kupi nekuti kune vari kugara mugomo imomo vakwanisa kuverengana kuti pamusha nemusha vari kuwanikwa ndevapi vapedza vakataura zvekuti area imomo muwadhi mau 6 vakakwanisa kutsikirwa mudzimba asi vakakwanisa kuvhura nezuro vakaviga vanhu ivavo vari 6 mabodies atakanga taudzwa nezuro kuti akaenda kurumwe rutivi rwemozambique kukopa vati izvo vazokwanisa kufamba ikoko netsoka vakasvika vakanoona vanhu vekumozambique vaviga mitumbi inokwana 6 asi pamitumbi iyoyo vanoti the good part of is pavakaviga vakatora mapictures evanhu vacho kuitira kuti vazoziva kuti iri guva munhu ndeuyu iri guva munhu ndeuyu chanyanyondibata ndechekuti pamutsvangwa pakliniki pane mawaiting mothers vakazvitakura vatore Jew vane 9 months vari kuda assistance zvakanyanya nekuti vanhu ivavo vari kushaya help
taonawo nhasi mutungamiri wenyika vaemarson munangagwa vakwanisa kusvika kunzvimbo dzakavirwa netsaona idzi
tiri
kungoona muma TV nema pictures ekunzi mutungamiri wenyika aenda ikoko asi ini kwandiri kutaura uku nezvako hapana chati chawanikwa chineche kubatsira ndiwandabva kutaura naye atori mugiraund izvozve kuda kwavaenda ndekumwoko akusvikika asi nzvimbo iyi yandataura vajonga havana chavati vawana vanhu ikoko in terms of assistance yefood yehembe yechi vari kutogara mugomo
pane zvirwere zvati zvabudawo here nokuti tinoziva kuti munguva yakadai munowanikwa zvinhu zvakaita semanyoka nemalaria
izvozvi hapana vandatindanzwa vachiti kuda kwaane dambudziko remanyoka kana dambudziko rezvimwe zvirwere asi vese vari kuti tiri kutya kuti zvirwere izvi hazvitori nguva zvisati zvavabata nekuti hakuna matoilet
avo vanga vari mumiririri wedunhu remanicaland pasi peurongwa hweproportional representation amai Linet Karenyi vari parunare muHarare najonga kandemiri westudio 7
ndakafetwa hama dzangu tinati kurural area ndine mukoma vakatorwa imba yavo yakatorwa yese dzese dzimba dzakatorwa panga ari nemhuri yavo ivo nevana vavo 3 vakatorwa zvokuti takango pakamukiwa pasina kana imba kana trace yekuti pakanga pane imba then mai guru mukadzi vamukoma yeye akawanikwa about 800 meters kubva pakaitika chiitiko panga pakanga pane dzimba panga akarara but akakwanisa kunge araswa kubhengi kweriver angakwanisa kufamba nemaoko echienda kumaneighbors but akararama zvavo but akakwara zvikuru vanhu vakazoita kutsvaga kuti zvafamba sei kutsvaga mukoma nevana tingati musi wesaturday hapana chakabuda but musi wesondo ndopakazowanikwa umwe mwana about 40 kilometers from pakaitika zvinhu ndopaakazowanikwa mwana musi wesunday then akabva aibva nezuro ana tingopedza kuiga nhasi vabva vaenda kutsvaga futi angazo kumabhodhisi akawanikwa futi about 40 kilometers but vabva vasvika ikoko vabva vazi kunyepa hapana munhu anga ariko but auzwa asvika ikoko kuti nechekuzasi takuenda kumozambique ndofunga kubva ipapo kubva kumba kwedu kusvika ikoko ndofunga pane zvekuma 200 kuma 150 kilometers to 200 pari kuzvi kune mabhodhisi awanikwa anosvika iwo 140 bhodhisi dzawanikwa ikoko saka pari zvinhu izvi mangwana mhuri yekwedu ndobva ichamuka yakananga ichido kuona kuti tingaonawo here mhuri dzekwedu ipapo
saka shoko rakasvika sei kwamuri
muzukuru wangu foni yake yaipinda but asaidaira foni ndisati asati adaira foni ndakazongozwawo neumwewo mumwe mumimina wangu ari kuno kuti pane amwene hanzvadzi yangu akafira mumba akadonhewa nemba angatofira ipapo ndo akazondiudza kuti mukoma nevana vatatu havasi kuwanikwa then muzukuru akazodaira foni angati zvaitika kunoko hazvina kumira mushe dzimba dzese iye akanditsanangura ichiti dzanga dziri some few meters kubva paari kuenda kueast dzakaparadzwa then kuenda futi kuwest dzakaparadzwa ichingoti vanhu vazhinji vatoponera pamba pedu panapa ndo pane vanhu vazhinji ndo masikiro akaita nyuzi dzacho
saka tichitarisa hama dzese dzamakarasikirwa nadzo apa dzingasvike dzingani
pari zvinezvi tingati hama dzangu dzepedzo dzandiri related nadzo tingati anoti mukoma iwavo nevana vavo vatatu tozoti izvo muzukuru wangu iye nevana vake vatatu tozoti vamwene vehanzvadzi yangu iwavo tozoti futi ndine vamwe sisi vemudzimai ana mukoma wangu vakatorwa iyeye havasi kuwanikwa futi zvakare vakatorwa futi then tozotiwo ndikati tozoti futi kune imwe nzvimbo inozi parisipi ndoziva kuti kune hama futi dzimwe 3 dzinozi dzakasvira futi mumba ikoko
avo vanga vari valove mo gwiza vanoti vakarasikirwa nehama dzavo dzakawanda zvikuru kurusitu uye kungangu uko kwakaparadzwa zvakanyanya kudarika dzimwe nzvimbo mumanicaland nedutu mupengo idai vanga vachitaura vari parunhare vari parwendo rwekuenda kumanicaland kukwamutare kuchipinge vachibva ivo muHarare Dare repamusoro High Court nasi rasendeka parutivi kumiswa basa kwakaitwa sangano rinorwira kodzero dzevanhu masvingo reCommunity Tolerance and Reconciliation Development Trust kana kuti COTRAD. Rutendo Mawere anotipanyaya inotevera.
Mutongi wedare repamusoro amai Lois Matanda Moyo vatura mutongo wavo nhasi vachisendeka parutivi danho ramudzviti wekumasvingo varei hove rekumbomisa kushanda kweCOTRAD mudunhu iri kwakaitwa vhiki rapera. Gweta reCOTRAD vaDanford Alimani avo vanoshanda nesangano ramagweta anorwira kodzero dzevanhu reZimbabwe Lawyers for Human Rights vaudze Studio 7 kuti dare rasendeka parutivi kumiswa kwemabasa eCOTRAD sezvo zvange zvisina kutsigirwa nemutemo.
Vabvunza vanga vakamirira DA neMinistry of Local Government kuti vari kupikisana here nezvatanga tichitaura. Vanga vakamirira marespondents vakativo aiwa vanga vasina chekupikisa nekuti zvakaitwa izvozvo zvanga zviri kunze kwemutemo. Nokuda kwaizvozvo dare razopa iro order inotaura iyo kuti DA decision yavo yekususpenda maoperations yasendekwa parutivi nokuda kwokuti yakanga isina simba remutemo. Zvakare order imwe yapiwa ndeye kuti iyo DA havana simba rekuti vaite suspend kana kumisa maoperations community Tolerance Reconciliation and Development Trust. And chokupesera DA vanzi vonga vabhadhare macosts.
Dare ratiwo mudzviti vahove vanofanirwa kubhadharawo mari yemagweta eCOTRAD akavaendesa kumatare. Vanoona nezvekufambiswa kwemabasa musangano reCOTRAD vazivanai muzorodzi vati vafadzwa zvikuru nemutongo wedare uye vave kunofambisa mabasa avo.
Tafara zvikuru neoutcome yabuda mudare iyi. Nokuti yatipawo masimba ekuti tidzokere kumacommunity zedu kumasvingo tikwanise kundoshanda nevanhu vatanga tichishanda navo zvakanaka.
Mukuru weCOTRAD vagamuchirai mukura vatiwo kumiswa kuita mabasa kwavakaitwa musi wa 11 kurume kwanga kwatovadzorera kumashure.
Chokwadi kumiswa kwakaita sangano reCOTRAD kushanda mudunhu ramasvingo kwakava kwakakanganisa zvakawanda zvirongwa zvaiitika kumasvingo ikoko uye vanhu vose vagari vekumasvingo vakawane kubatikana nokunyunyuta nekuita kusina maturo kwaDA weMasvingo District.
Pakamiswa sangano iri kuita mabasa havana zvikonzero zvavakapiwa kusara kwekuti vaiferefetewa. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.
Makaterera kuStudio 7, tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Iko zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Sangano rinorwira kodzero dzevanhu reAmnesty International rinoti vanhu gumi nevana vakaurayiwa muSomalia nendege dzemauto eAmerica kunyange havo vainge vasinei nechekuita nehondo iri munyika iyi. Izvi zviri mugwaro reAmnesty International rinonzi The Hidden US War in Somalia riri kutarisa kurwiswa kwechikwata chinopfurikidza mwero munyika iyi cheAl-Shabaab nemauto eAmerica nedzimwe nyika. Misika yefodya yavhura nhasi mitengo iri pasi izvo zvisina kufadza varimi vakawanda avazivisa kuti vave kumbomira kutengesa fodya yavo kudzamara mitengo yasvika parinani. Godwin Mangudya anotipanyaya inotevera.
Mwaka wekutengesa fodya waparurwa nhasi nemumwe mutevedzeri wemutungamiri wenyika vaCambo Mahadi pamusika weTobacco Sales Floor, apo mutengo wepamusoro wange uri madhora mana nemasenzi makumashanu pakirogiramu, mutengo wepasi uri pamasenzi makumaviri pakirogiramu. Mitengo iyi haina kufadza varimi vakawanda avo vatikana mitengo ikasawedzera. Varimi vakawanda vanogona kutadza kurima fodya. VaCosta Kapfudza vekumvurwi vauza Studio 7 kuti mitengo ya nasi inoita kuti varege kurima folia zvachose. Vakapfudza vanoti vambomira kutengesa folia yavo uye vave kunoitengesa pamukoto. Vamwewo vasina kufara nemitengo yefodya ndiishe Musarurwa vekumashonaland east avo vati vambomira kutengesa fodya yavo.
Mashure, aye so tombokanzura seo, tombokanzura seo yacho tomboona kuti zvikwanise ya.
Varimi havasi kufarawo nenyaya kuti kunyange hazvo fodya yavo ichitengeswa kunze kwenyika, ivo havasi kuzopiwa mari yavo yese ari madhora ekuAmerica. Pasi pechibvumirano chakaitwa neReserve Bank of Zimbabwe nekambani yeTobacco Industries Marketing Board, varimi vachapiwa zvikamu makumi mashanu kubva muzana zvemari yavanenge vatengesa ari maRTGS uye zvimwe zvikamu makumi mashanu zviri madhora ekuAmerica. Asi varimi vakaita saamai Margaret Dambeni vaudza Studio 7 kuti vanoda mari yavo yese ari madhora ekuAmerica.
Aiwa, mutemo ini ndikuda yusa. Kana pasina foga yangu ndinopisa because ndiri kuda yusa. Yusa ndora ndikutoda pa foga yangu. Nokuti foga haitengure bondi kai. Ndoda yusa. Yusa ndora ndikuda kuverenga kudai. Plus RTGS ka haigaisi, haitengi ngombe, hairori mukadzi zvaka anda saka ndipa kuti ndite mari muchikwama handiri kubati kwazina nebasa ndoda kuita mari ndite mari ko zviro mbegi manga ndina mari arati jese kupikwa handidi.
Vatiwo vakatenga zvikurumisa vachishandisa mari yekunze nekudaro vanoda kubhadharwawo nemari yekunze. Vakapfudza vati vanotsigira vamwe vavo vari kuti vapiwe mari yavo yese ari madhora ekuAmerica sezvo iri iyo yavakashandisa kutenga zvikurumisa.
Ndokumwe kubasha kwatotanga ikoko surprise iri apa at least ange
Sachigaro weti ya MB amai Monica Chinamasa vati mitengo yakaderera sezvo vanotenga fodya kana kuti matobacco merchants vari kuchajwa mutero weintermediated transaction tax wezvikamu zviri kubva muzana apo vanotenga fodya nekubhadhara varimi. Vati pane nhaurirano dziri kuitwa pakati pavo nevanotengesa fodya nehurumende dzekugadzirisa nyaya iyi uye vanoona sekuti izvi zvinogona kupedza dambudziko remitengo iri pasi iri. Amai Chinamasa vazivisa kuti mwaka uno wange wakaoma chose sezvo kwakapisa zvakanyanya uyewo vati vamwe varimi kumanikaland vakaparadzirwa fodya yavo nedutu mupengo cyclone Idai. Vati kusvika pari zvino havasati vave kuziva kuti ifodya yakawanda zvakadini yakaparadzwa nedutu mupengo Idai.
Hatisi kuziva but kana wakainsure that's where the insurance comes in, so it's very important that they were insured. But as of now, we have no figures. As you are aware, it's difficult to actually reach those places. So we know nothing as yet.
Zimbabwe inotarisirwa kutengesa mamiriyoni mazana maviri nemakumana emakirogiramu efodya inove fodya shoma pane yakatengeswa mwaka wapfuura. Gore rapfuura Zimbabwe yakatengesa mamiriyoni mazana maviri nemakumi mashanu nemaviri emakirogiramu efodya ikawana mari ingangosvika biriyoni remadhora ekuAmerica. Vachivhura misika yefodya zviri pamutemo, vamuhadhi vati hurumende yavo inotsigira varimi vefodya uye vati inoda kuti varimi ava vabatwe zvakanaka sezvo fodya ichipinza mari yekunze yakawanda munyika. Pane misika mitatu yefodya munyika inoti Tobacco Sales Floor, Boka nePremier uye misika yese iyi iri muHarare. Kunze kwezvicherwa zvakabatanidzwa, fodya ndiyo inopinza mari yekunze yakawanda kudarika zvimwe zvose muZimbabwe. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.
Vateereri, musakanganwe kuti muchirongwa chedu cheLive Talk na 8 p.m. nasi tichange tichitarisa zviri kuitwa nezvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika kuti zvibatsirewo vakawirwa nedambudziko redutu mupengo. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp namba dzinoti 001202465 0318. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokoneka nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC. Ndokusiya mina mutungamiri Nkomo munhau dzeIsindebele.
Sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lichona njani mthwakazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngolwesithathu mhlazi mashumi mabili igombimbito 2019 nguntungamili Nkomo. Endabeni zethu namhlanje
kodwa bebengakholisa umuntu wonke ade bekhangela ukuthi hayi lapha kunganaya akusela lutho laphana lakwa akusela lutho ade bedinga abantu abawesi.
Uhulumende uthi imota ezinkulu sezilakho ukungena eManicaland lempahla zokusiza abantu abathinteke engozini ebangelwe lizulu lesiphepho iCyclone Idai.
Sithe lomthandazo namuhla, umthandazo lo besithandazela abantu labo izimulo eziseleyo, izimulo ezilahlekele izihlobo zabo. Njalo sithandazela ukuthi imizamo le ekhona kathesi ukuthwala ukudla ukuthi yakhona ngale esimanimani uThixo aphekelezele izimota.
Abamasonto achiyeneyo kobulawayo namhla babe lombuthano kukhulekela imoli ezihlaselwe lizulu lesiphepho. Uzulu wakobulawayo uthi ilizwe leZimbabwe kalisoze laba lokuthula nxa uhulumende eqhubeka ngochuku abusa ngalo. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Uhulumende uthi imota ezinkulu sezilakho ukungena eChimanimani eManicaland lempahla zokusiza abantu abathinteke engozini ebangelwe ikuna kwezulu lesiphepho seCyclone Idai kulindawo. Umongameli Emmerson Mnangagwa obeseChimanimani namuhla lapho atshele khona abantu ukuthi bazathola ukudla kanye lemithi yokubasiza. Kukanti ezinye zalezo mpahla sezivele zikhona eMutare zilindele ukulethwa kulindawo. Izimota kanye lendizamchina bezingafinyeleli kwezinye indawo ngoba amabholoho adabukile kumbe agcwele amanzi. Kukanti bekungahambeki emigwaqweni kulandela lelizulu elibulele abantu phose abalikhulu. Kucatshangelwa ukuthi inani leli lingakhuphuka ngoba kungazakali ukuthi abantu abedlula amakhulu amabili bangaphi. Inhlanganiso ebona ngokuhlenga abantu abasengozini eCivil Protection Unit imanyane leJoint Operations Committee ibikwa ihlolisise umumo eChikomba Central lezinye indawo ngesikhathi uhulumende esithi uzalungiselela izehlakalo ezinje kuseselesikhathi. Kusenjalo unkosikazi Loveness Makaure oemakoni South njalo oyisiphathamandla sebandla leMDC kulindawo uthi umonakalo osesigabeni sakhe wenqabela abantu ukuthi belungiselele ukuthengisa igwayi. Igwayi labo ngoba bedilikelwe izindlu lapho okumele beqale belichisele khona.
Kule bridge eliya esikolo nesotha ikazunge school abanye besiza ngapho kuthiwa edenza school ibridge yangkhona lincane so abantwana hayi lakathesa abakayi esikolo ngoba umfula ugcwele. Kubuye kuthi ilokuzeni izindlu aziwile eziningi yikuthi vela ngisaqedanga ukuhamba indawo zonke kodwa lapho engihambe khona ambone kulezinje eziwile eziningi ama toilets wona mabhani owa kuti vele angikwazi ukuthi abantu bazatshela ngapi kwayilabo umuntu wonke vele uselokuzisefuna ukuchisa igwayi lakhe so ukuthi ucele ku NXT dog omunye olebhani kuyabe kungayenzi ngoba uyabe efakile yakhe laye
kodwa lona ke igwayi njoba izulu linesangaka linjani
ha elinye vele ha umoya athe lilokuzwa ngumoya kusiwa okunye kuqhamuka avela abasavuni te ngani right elinye liseli
abantu bahlezi ngapi sikhuluma kanje
kunzima abanye bahlezi kubo sabhuku abanye bahlezi kubo makhelwane abalezi nje ade ziqine kakhulu so into zangikhona vela azima ngakuphi
kulabantu abakade besiza abanye ngoncedo solufinyelele yini khona ngapho ukudla kumbe impahla zokugqoka kumbe amatende kumbokunye
akula akula ndeke yabuya
zikhona iziphatha amandla ezibuyayo ukuzohlolisisa umuma
abangabuyi vele esibani mani kuwesi ngapha kungani kungcono ngoba uyakwanisa ukuya kubo makhelwane kumbe kwabanye nje izihlobo siyahlala akufanani lesi mani mani ukudla yikho kuyabe sekushoda manje abantu ade vele sebenika umumbu sebeholisa umumbu kodwa bebengaholisa umuntu wonke ade bekhangela ukuthi hhayi lapha kungani hhayi akusela lutho laphana lakw akusela lutho ade bedinga abantu abawesa yikuthi thina asilalo kuzena asila MP wethu wadliwa yizana ngenxa yamapulazi wona lawa ngoba abantu bemapulazini bavele ngabayifuni i-MDC kodwa lapha emakhaya irura la hayi azangadobhe so u-MP wakhona lokho ahambayo mzane evotela kuphuma amarizulti kazange ebuye futhi labo amazane angikhona vele sebehlupheka ukuthi kathi manje senzani ngoba u-MP vele asamtholi
lo nkosikazi Loveness Makaure isiphathamandla sebandla le-MDC eMakoni South obexoxa ecingweni losithandekile mhlanga we-Studio 7 ekhona le eMakoni South. Abamasonto achiyeneyo kobulawayo namuhla babe lombuthano okukhulekela imuli ezihlaselwe lizulu lesiphepho njalo baqhubeke ngemizamo yabo yokuqoqa uncedo lwempahla echiyeneyo egoqela ukudla lezembatho abazazithumela uzulu weManicaland kusasa. Siyaxoxele siphathamandla senhlanganiso eqoqe umbuthano lo e-Christian Alliance umnumzana usenisibanda.
Sina sikusakele njengamabandla ngapha kobulawayo sananzelela ukuthi baningi abantu ade beqoqa izinto ngakho lathi sithena hhayi sizaxhasana le nhlanganiso ezehlukeneyo ezibizela ukuthi abantu bakobulawayo balethe kumbe kungabe kumbe kuzimpahla kumbe kuyikudla kumbe kungabe kuyikwini lokhu abanakho ukuncedisa labo abahlaselwe lizulu leli i-cyclone Idai. Sibe nomthandazo namuhla umthandazo lo besithandazela abantu labo izimulo eziseleyo izimulo ezilahlekelwe izihlobo zabo njalo sithandazela ukuthi imizamo le khona kathesi ukuthwala ukudla kusiyakhona ngale ethimanimani uthixo aphekelezele izimoda silabanye amabandla abazasuka kusase kuseni begijima lokudlo osokutholiwe lapha kobulawayo ngakho besithandaza nabo njalo sibakhulula ukuthi behambe
litholo kunganani
kathesi sisabuthelela ngoba abaningi bagcine emabandleni abo besithenga ngono siqoqe kube ndawonye eyodwa kodwa kuningi ngoba kusasa kulamanye amabandla abakade sebeqoqile abaphuma ngibona ngani i-truck ama-truck amabili azaphuma edonse ethwele ukudla kusiyakhona ngalesi manimali
kulabanye abathe okwenzakeleyo lokhu kuveza sobala ukubana uhulumende ubengayilungiselelanga nga ingozi engaka ungatsho njalo lawe
mbona ngani kuqakathekile ukuthi ngalesi sikhathi sizame ukuqala sikhangele udubo olukhona sibambisane ngazo zonke izindlela njengabantu bezimbabwe singaqeda then sesizaqhasa ukhansi kambe besingakwenza ngcono njani lokhu ukwenzela ukuthi singalahlekelwa imiphefumulo ngesikhathi esilandelayo
abangathanda ukuthumela ukudla kumbe kungaba yini kini khona ngapha be-Christian Alliance kobulawayo balithola ngaphi
thina sikhona ekhumalo njalo bengayo ku Facebook page yethu bayabona i-address yethu le website izimbabwechristianalliance.com ikanti njalo sile Facebook le Twitter account ezim alliance bakwansi ukuthi basithole ngakhona ukuba
Womnumzana Useni Spanda isiphatha amandla senhlanganiso ye Christian Alliance sixoxela ekobulawayo kusenjalo elemelika lazise namuhla ukuthi lizaphathisa abawelwe ingozi yalelizulu ngemali engange $100,000 lolu ncedo luzaphathwa iUSAID incedisana lenhlanganiso ezizimeleyo Ngakolunye uhlangothi uzulu wakobulawayo labo somabhizimusi isebesungule uhlelo lokuqoqa imithi ukudla impahla labo dokotela abazalubhekisa eChimanimani ukuyaphathisa uzulu wakuleyo ndawo kubika uAnastasia Ndlovu
Iningi labantu eChimanimani lidilizelwe imizi lalahlekelwa impahla abanye la ngumphefumulo ngokwawo osokubangele ukuba uzulu endaweni ezehlukeneyo zelizwe wahlanganisa usizo olokusa esabelweni seManicaland usomabhizimusi njalo engumfundisi wenkonzo eye New Creation Church umnumzana Jonathan Thompson uchaza usizo abalalo abazalusa eChimanimani kusasa
We've got 2-3 trucks worth of goods ready to go to Chipinga tomorrow as well as
Sidempahla phose ezingenela imoto ezintathu esizazisa eChimanimani kusasa odokotela abalichumi labongi njalo sikhangelele ukusuka kusasa ebuseni impahla lezi sizithole kobo somabhizimusi ubulawayo lamakholwa akumabandla achiyeneyo
Umnumzana Douglas Moyo isakhamuzi sakobulawayo uthi bazaqhubekela phambili behambisa usizo eChimanimani.
Sikhala kanye lezakhamuzi zeManicaland ngakho njengobulawayo silokhe siqoqa uncedo lokuthi sihambe siyexhasana lezakhamuzi zeManicaland ezilahlekelwe imphefumulo, ezilahlekelwe izifuyo, ezilahlekelwe izimpahla zazo.
Umnumzana bakitsa nani dube esinye njalo isakhamuzi sakobulawayo laye uvumelane lomoyo ethi okusechimanimani kuzwisa usizi njalo bazakupha ukuze basize imuli eziphephe kuzulu elilolaka
Nxa ngikhuluma ngomonakalo oyenzakale eChimanimani ngale eManicaland ngizwa ngisuzubuhlungu njalo ngikhala kanye lezihlobo labangane abaseChimanimani abafikele ngomonakalo omkhulu kangaka silusizi kakhulu njalo sizaqhubeka sincedisa siqoqa esingabe singakureyiza lapha kobulawayo sikuhambisa
Abantu abaningi balimele ukuthi abanye balahlekelwa ngumphefumulo njalo uhulumende akakethuli inani labantu abangabe belahlekelwe ngumphefumulo kule ingozi. Lonke uncedo osoluthelwa buthaniswa luzathwalwa ngezimota ezizasuka kusasa kobulawayo ziqonde eChimanimani. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu.
Okay. Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo 6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu. Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave ku short wave 4930 6065 15460 la ku 13860 kHz.
Live talk ukuhlelo lwe diaspora forum namhlanje sixoxa lezizalwane zeZimbabwe ezihlala kwamanye amazwe ngemizamo eziyenzayo eyokuphathisa uzulu owelwe ingozi yezulu lesiphepho elecyclone Idai thumelani text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo singene kwamanye kwezi vela kwamanye amazwe ngamafithane. Ele Mozambique selisungule uhlelo lwensuku ezintathu olokukhalela abalahlekelwe ngumphefumulo engozini yezulu lesiphepho ele cyclone Idai. Umongameli wakulelo lizwe umnumzana Philippe Nyusi ubike ukuba lingozi ibulale abantu abedlula amakhulu amabili. Abuhlangothi ilwe oluqoqa imithelo kwele South Sudan bathi bazaveza amagama eziphathamandla zikahulumende lezamabhanga ezizithathela imali yemithelo abayibuthanisayo zizifakela ezambeni zazo. Isizalwane seZimbabwe ezihlala phandle kwelizwe lazo zimanyene ngokuphathisa osowabo abathintwe yingozi yezulu lesiphepho ucyclone Idai. Kwele pilitani izizalwane zeZimbabwe zibuthanisa uncedo oluzathunyelwa ekhaya kuthi ngapha kwele Melika. Isikhwama esisungulwe ebulenjini be-intanethi isizalwane seZimbabwe umnumzana Freeman Chari esokuphathisa ekhaya sesidlule amadola azinkulungwane ezingamachumi amathathu $33,000. Kwele South Africa isizalwane zeZimbabwe zibuthelela uncedo oluzasiwa esigodlweni someli welizwe labo beselusiwa ekhaya. UChris Gande weStudio 7 uxoxele umgcini sihlalo wenhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa umnumzana Ngabutho Nicholas Mabena.
Okokuqala sithanda ukubonga labo abazimiseleyo ukukhipha impahla zabo, impahla zokugqoka lengubo lokunye ukuthi kuncedise abantu abahlaselwe leli zulu elibizwa kuthiwa yi-cyclone Idai eManicaland. Esikwenzayo thina lapha eSouth Africa sisebenzisana neconsulate le-embassy yaseZimbabwe lapho esicela khona uZulu ukuthi aqoqelezwe impahla kumbe bazihambise eZimbabwe embassy kumbe bazihambise eZimbabwe consulate nakwezinye indawo lapho esiqoqwa khona ukwenza ukuthi kube lula ukuthi zihambe ekhaya. Okwakhathi esingengatsho ukuthi abantu bayabonisa ukuthi bayaqoqa. Sisazokhangela kusiyafika i-weekend ukuthi singabe sesiqoqe okunganani ngoba lohlelo esiqalise izolo.
Manje nxa selikubuthelele e-embassy kuyafika njani ekhaya?
Kumele i-embassy sithe yona kuzaba ne-transport ezahamba, kutsho ukuthi lokho kuzanceda futhi ukudlula e-border ngoba isikhathi esiningi nxa udlulale impahla ezinjalo kuyathiwa izimpahla eziyathengiswa bese kuthiwa umuntu kumele abhadale ijuti, kodwa nxa zile stempu ye-embassy kusho ukuthi i-diplomatic stempu kuzakwenza ukuthi impahla zidlule zihambe ziyefika lapho kumele zifike khona.
Asebephathisile okwamanje yizizalwane zeZimbabwe kuphela na kumbe leza khona ngapho e-South Africa?
Okwakhathesi wonke umuntu uyaphathisa izizalwane zaseZimbabwe, izalwane zaseSouth Africa nezalwane zokwamanye amazwe. Yiko esikhuluma nabo ukuthi hayi siyacela ukuthi lincedise ngoba nanku umkhosi kwenzakele, abantu siyabona bayabuya kungakhathalekile ukuthi bona bazalwa kumbe bafela kuliphi lizwe.
Siyabona ukubana eMalawi leMozambique labo bathintwe ludubo olufanayo, bona ke abatholi yini uncedo?
Malawi engikwaziyo iMalawian community ngengabezwa ukuthi bayacela nabo ukuthi kuncediswe izihlobo zabo khona ngale Malawi eziphakathi kohlupho. Izolo ngengabona nalapha baseMozambique nabo futhi bekhala ngokufana naye, so kusho ukuthi-ke angazi-ke kanilalwazi ukuthi basebenzisana njani lama-embassies abo, i-embassy yaseMozambique le-embassy yaseMalawi lapha e-South Africa ukuthi izinto lezi ziyofinyelela lapho kulo monakalo khona.
Esikhathini esiningi siyasizwe kukhulunywa kubandlululwana ngemihlobo kuphinde kubandlululwane lokuthi umuntu sekela liphi ibandla lidibana lakho na nqa lidinga uncedo lokuphathisa abantu
kuyaphuma ukuthi ngo-2017 kwaba lo hlupho olufana nayo esigabeni secholocho kulabanye abathi bona abantu becholocho abazange bancediswe nguZulu wonke weZimbabwe kodwa thina njengabakhokheli esikutshoyo ukuthi umonakalo loba usecholocho loba usechimanimani kodwa umlandi wethu yokuthi lapho esanelisa khona kumele sifinyelele sikhiphe lokho esilakho sikuhambise kuyencedisa abantu abadinga ukuthi bancediswe. Njalo futhi sicela uZulu wonke izizwana zonke zaseZimbabwe ukuthi azincedise zingakhangelela ukuthi kwenzakala eChimanimani ikakhulu eManicaland kumbe abanye abazange basondele nxa kuyukuthi kwenzakala eCholocho ngo-2017. Yikho thina esilakho njengokukhokhela umlando ukuthi siqoqe izizwana zonke zaseZimbabwe ukuthi zincedise.
Umnumzana Ngqabutho Nicholas Mapena ngumgcinisihlalo wenhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa obekhuluma ecingweni leStudio 7 ekhonale kwele South Africa. UZulu wakobulawayo uthi ilizwe kalisoze laba lokuthula nxa uhulumende engaqhubeka ngochuku abusa ngalo. Lokho kuphume emhlanganweni wokuxazulula inkinga ezibhekane lelizwe namuhla. Kubika uBathabile Masuku.
Umhlangano lo ubuthanise amalunga ekhomishini yokukhumisana umlotha eNational Peace and Reconciliation Commission, owayelilunga leTruth and Reconciliation Commission eSouth Africa, uNkosikazi Yasmin Suka, amalunga enhlanganiso ezizimeleyo kanye labafundisi bamabandla ehlukeneyo ezokholo. Umnumzana Lucky Sibanda, oyisakhamuzi sakobulawayo, uthi udlame alusoze lwaphela elizweni nxa abalukhokhelayo belokhe bebusa.
Asikunanzelela-ke okay, ukuthi as long as the perpetrating government is in power, ama-chances okuthi kube le-dialogue, ukuthi kube le-peace, and kuphele udlame leli lizwe leZimbabwe kuzakubanisini. Kunezinto eziningi maybe ezisadinga ukuthi zilungisiswe, especially nxa sikhangelelane indaba zokuthi kuxoxiswane. Okokuqala, siqalisela kuma-elections. Ama-elections wona vele kahle kahle ayihambe kanjani. Singasukela khona lapho then kuyabe kuzasenzela kuhle.
UNkosikazi Perceive Nkiwane, owenhlanganiso ye-Catholic Commission for Justice and Peace, uthi uhulumende lo okhona wazingenisa embusweni.
Ye, mina engikubambisisileyo ukuthi uhulumende lo usikhokhelayo ngakho emthethweni uhulumende wazingenisayo. Thuso thina kumele ukuthi njengabantu, abantukazana, sibe lo mfutho ukuthi silethe inguquko ekhanya sisenzele abantwabethu. So silomlando thina siphakathi kwelizwe ukuthi sibe lo mfutho sisunduzele abanye ukuthi asihlaleni phansi sikhulume.
Uyaqhubeka uNkosikazi Nkiwane ethi isikhathi sesiside abantu bengazazi ukuthi bangobani.
Ngoba nxa sibala ukuthi kusukela ngo-1962 sizafika khathesi silokhu sihlezi phakathi kodubo, sesize singasazazi ukuthi siyimhlobo bani yabantu, sesikwazi ukuthi sihlala phakathi kukaZambezi loLimpopo, singomakhelwana beBotswana leMozambique, kodwa thina asisela esingathi kukithi, asisela kithi. Sesinjengezihambo ngani singabantu abadlulayo, sigcwele umhlaba wonke nxa ukuthi izinto azimanga kuhle.
Umnumzana Leslie Ncube, ongukhomishina we-National Peace and Reconciliation Commission, uthi bakhangelele ukuthi inhlelo zabo zipholise izilonda kube lokukhumisana umlotha.
Kunhlelo zethu ze-National Peace and Reconciliation Commission sikhangelele ukufinyelela abantu bonke ehatshi emadorobheni kodwa sikhangelele lasemaphandleni. Ngakho inhlelo lezi sithemba ukuthi abantu bazazithakazelela njalo zipholise izilonda njalo ziyenze ukuthi abantu bezwisisane, bekhulumisane njalo bekhulumisane lemlotha.
Iningi labakade besembuthanweni wakobulawayo lo owenzele ehoteleni yeHoliday Inn ngolwesibili ntambama lithi kuqakathekile ukuthi ingxoxiswano ze-National Dialogue zenziwe eqinisweni njalo ziqoqwe ngomuntu ongekho kwelinye lamacele amabandla ezombusazwe ukuze zibe leqiniso. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingubathabile Masuku.
Isizalwane seZimbabwe esihlala kwele island unkosazana Lucy Alexia Ncube selobe ugwalo lwesihloko esithi For You With Love. Lapho alandisa khona ngokuhlukuluzwa kwakhe emendweni, ukudubeka kwakhe ebaleka ekhaya waze wacina edabula amazwe esiyaphephela kwele island. Kubika intatheli zindaba yethu uEzra Chisa Spanda.
Ugwalo lukankosazana Alexia Ncube lwamkelwe ngabantu abaningi emcimbini wokuluhlaziya owenzelwe Republic of Ireland ngempelasonto.
Ngibhale ibhuku elithi For You With Love. Kulibhuku engithanda ukuthi ngilidedicatele my firstborn. Nginabantwana abayi-4 abafana. So ibhuku leli ngalibhala ngo-2016, lapublishwa ngo-2018.
Lugwalo unkosazana Ncube athi luhlose ukuxwayisa umntanakhe.
Kumele ngithole indlela ukuthi ngimkhuthaze. So ukuthi akhumbule lapha avela khona, njalo lokuthi kuqakathekile ukuthi azithobe lokuhlonipha lapha azobe ehlala khona. Kakhulu ukuthi nanoma ubabakhe washona, yena sesemncane, akusho ukuthi akala abanye abangamfundisa lokuthi engacabanga ukuthi abekho abantu abangamkhuza uma elahlekile.
Lulotshwe ngobunono obukhulu, njalo lumumethe indaba ezibuhlungu lolugwalo.
Abantu bathi mabe lifunda leli bhuku, bethi liyadabukisa, luzisa ubuhlungu, because bengingaba ngumfelokazi ngisasemncane. Kodwa futhi ibhuku leli bephinde futhi bethi liyaletha ukukhanya, lethemba emuntwini wonke odlula entweni ezibuhlungu emhlabeni. So mina njengoba ngashonelwa ngisasemncane, kusho ukuthi indoda yami yashona kuyikuthi ngisalele ivi eli-1 ukuthi ngikwanise iminyaka eyi-24. Kuyikuthi ngandlane la ngina-19. Ngayenda ke ngile 22, sengane yami ibine 2 years the time yena ashona.
Kuningi abantu abangakufunda ulolu gwalo lukankosazana Ncube.
Bukuleli lifundisa ukuthi noma abantu bekuzwisa ubuhlungu, noma abantu bekukhubile, noma abantu bengazange bekuphathe kahle, but ukuqakatheka kakhulu ukuthi you forgive not for them, for yourself. So ibhukule ngalibhala because lami bekungilethela ukuphola kwenhliziyo yami, ngoba njengamanje uma ngicabanga ezinye izinto ezazinakala kuthi ngangehlisa inyembezi, and ziyehla sometimes noma ngithi ngiyacabanga nje ukuthi lapha emvela khona, but ngiphinde ngijabule uNkulunkulu omkhulu. Manje ngilapha ngisikhulisa abantwana bami, but I know ukuthi the hand of God is upon me.
Unkosazana Lucy Alexia Ncube ngumfelokazi, njalo isizalwane seZimbabwe esihlala kwele Republic of Ireland. Ugwalo lakhe For You With Love solutholakala ku-Amazon lakwezinye indawo ezithengisa amabhuku. Ngimele Studio 7 ngiseRepublic of Ireland, igama lami ngu-Ezra Chisa Sibanda.
Ziqiba izosuku sikhangele ebezihamba phambili. Uhulumende uthi imota ezinkulu sezisenelisa ukungena eChimanimani eManicaland losizo oludingwa ngabahlaselwe ingozi yezulu lesiphepho ucyclone Idai. Abamasonto achiyene kobulawayo namhla babelombuthano wokukhulekela imuli ezihlaselwe ingozi yalelizulu. Kwanele Mthwakazi olivalelisayo nguNtungamile Nkomo.
Si
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifana yokusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.